Komishona inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeHuman Rights Commission nhasi yanyorera tsamba kugweta rinorirwa kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa ichivavimbisa kuti nayo iri kuferefeta imwe nhengo yezanu PF vaAbdon Mashayanyika vakakurudzira pamusangano wezanu PF kumberengwa kuti vachamisa vana vavo nevatsigiri vavo vapondwe. Mai Mutetwa vakanyora tsamba kumapurisa ZEC, ZHRC, National Peace and Reconciliation Commission nevamwe kuti vaferefete nyaya iyi kunyanya mapurisa avari kuti anongoti mutsigiri weTCC akangopomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga anobva akandwa mujeri. Mapurisa nezuro akati ari kuferefeta vamashayanyika. Vachitaura nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7, mutauriri wezanu PF vaChris Mutsvangwa vakati utungamiri hwebato ravo hari kurudzire mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanirwa kumhangara kumapurisa. Kuchishidzirwa kwenhengo dzeTCC kunonzi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakaita seChengwe kumashonaland west. Nhengo dzeTCC dziri kumanikidzwa kuti dzipinde mumisangano iri kukokerwa nebato rezanu PF. Imwe nhengo yeTCC yakanyorerwa tsamba nasabhuku Patrick Samuel kuti iuye kudare kuzozvipindurira kuti sei isiri kuya kumisangano yezanu PF ndivaBlessing Usman. VaUsman vakati sabhuku Samuel vakavachisidzira kuti vakasapinda misangano yezanu PF vacharangwa neshamhuri nemunyu, vatiwo vave kutyira upenyu hwavo.
Akanga asina kutiitira isusu sebato remusangano TCC sezvo pakanga pata pakuchichidzirana kakanga karipo. Bhozi isusu takavangwana sekunge pakanga pachichidzirwa vanhu ende kuchitiko chinenge icho chiri kuchidzira vanhu. Bhozi sendadaro ndiri kuchidzira vanhu pavaitira musangano wavo kuchehamba primary school. Takanga iri zuva rechikoro chinjekutanga pachikoro. Pachikoro apa zvakare paitwa inspection evanhu vapese masau mugwaro rekuvhotesa kuti vakaperetedzwa zvakanaka here. Saka sada sekunge kuchichidzira vanhu kwese kwaitika ikoko.
VaUsman vanoti vakanomhanyara kumapurisa asi havana zvavakaita sezvo vainge voda kuvayananisa.
Tisakazopinda mucharge office navakatanditira imomo tida kuvhura docket. Mapurisa tataura nawo nemukuru wemapurisa vanoti vava nadzo pakaita sekunge paita isusu yedu pakaita sekunge paita kacounseling kavada zvamoda kuti vataure kuti isu tichini sisa kuti isusu tivhurire docket tatende kuna sabhuku nakanzura wako Matare kuti nyaya ionekwe iendere mberi. Ndofunga takadhonza kwenguva yakareba tichitakavadzana kuti pavhure docket asi pakaita kakurumaruma kwemukana kuti docket rivhure nanhasi hasati ravhurwa docket.
Asi sabhuku Samuel vanoti vakanyorera tsamba kunhengo dzebato ravo chete sezvo vachiti zviri pamutemo.
Tiri kuti isusu somunhu kusauya kumusangano. Saka munhu kana asingauya kumusangano anoita sei? Andane kuwhatsapp yekutanga nechi2 nechi3.
Izvi zvatsigirwa nemutauri webato rezanu PF mudunhu remashonaland west vaNigel Murambiwa vanoti zanu PF ibato rinopindwa nevanhu vanoda vasingabanikidzwe.
Sangano is voluntary, saka tiite izvozvo. Hatitounganidza vanhu paipaite tichitounganidza vanhu vanoda mamembers ezanu PF akajoina voluntary. Izvo hatito takazviita, you know, zanu PF is a machine. We don't do that.
Kushungurudzwa kwenhengo dzebato reTCC kunonzi kuri kuitikawo mudunhu rechiweshe kumashonaland central. Nhengo yeTCC muward 4 vatsvaimo Bhepe vanoti nhengo dzavo dziri kurohwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu PF uye vari kumanikidzwa kupinda misangano yebato iri.
Vanhu vari kutochidzirwa, vamwe vanotonzi vamwe votofoswa kutoenda kumusangano. Nhasi ndatonzwa pamausena aro zvichitonzi vatonzi mukangoreka kuya kumusangano tichaiwe dzimba dzenyu manhezi tichikurovai. Vanhu vari kutofoswa kuenda kumusangano zanu PF vasingade kuenda. Akanzero yaya anonzi Michael Mutopa iyeye.
VaBhepe vanoti nhengo dzavo dzakanomhangara kumapurisa, vanhu vana vakasungwa kunyange nyaya yavo isati yatongwa.
The following day yacho ma2 AM futose kumupolisi polisi yekubhindura ndopa yakazouya ichitora vamwe vamayuthi anga aripo ipapo vanhu va4 vanhu vanonzi Wanda Mabhindi, Pondoro ari Muchenje anonzi Marvin Chikuni ipapo kanzira akasara but anga ari part of this zanu PF taxi. Vadaro vakabva vaenda kubhindura saka vakanopinda kukoti vakabhadharirwa mabhero ana MP anonzi Mugweni Jaga badra mabio, badi wadzoka futu kumara endu, varungo chizira wa nanasi.
Atila kundu wadivele zanu PF Mudunu, Sezo, Kanzula, we Ward 4, Vamaiko, Mutopa, na sati gara we Dunu, vaka zembe kazembe, vanga wasinga davire mbo janari zavo. Ndata mila studio 7, Mchinoi, Ndini, Nunurai Jena.